Sachigaro wesangano iri muHarare vaSamuel Bila vati vanotsigira utungamiriri hwavaChris Mutsvangwa musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havabvumirane nechikwata chava Ethan Mativela icho chakati vaMutsvangwa nevamwe vavo vabviswe. VaBila vati vaMativela nechikwata chavo havasi nhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havafaniri kunge vachitaura pamusoro pesangano iri.
MaMembers edu haamuki paadira achitaura zvaanoda. Kana usiri memba hauna kodzero yekutaura zvaunoda uchiti wewe mangwana leadership yaMutsvangwa ngaiende. Nokuti hatisikuziva kuti uri ani. Isi tine mutauri 1 umwe chete anova Comrade Mahia. Comrade Mahia ndo vanopa mastatement.
VaMativela nechikwata chavo avo vanoti ndevamwe vaivepo pakaumbwa sangano rinomirira vaive varwiri vehondo yerusununguko vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti sangano iri rakaumbwa kuti rigadzirise matambudziko avo kuti vagare zvakanaka, asi vakati izvi hazvisi kuitika nekuti utungamiri huripo hauna hanya navo. Pamashoko avaBila, vaMativela vaudza Studio 7 kuti vaive varwi vehondo yerusununguko vave kurwisaniswa nevamwe vanhu pachinambo chekuti vashande pamwe kugadzirisa zvichemo zvavo.
Kana angouya naye achiti ndiyewo veterans ari ega, maybe ane pfungwa dzake dzaanadzo, but it's very unfortunate. Because vanoti ziva vanenge vachiti ziva, we are not here kuimpress anyone.
VaBila vatiwo havasi kufara neimwe nhengo yesangano ravo yechikadzi iyo yakabuda pamadande mutande svondo rino ichinyomba mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ichiti vatadza kutonga nyika. VaBila vati vanoziva mudzimai uyu asi varamba kumudoma nezita vachiti havabvumirani nezvaainotaura.
Tine war veteran wechikadzi akazvirekodha achitukirira president vedu vaMnangagwa. Comrade uyu wechikadzi tinomuziva nezita asi hatisi kuzotaura zita rake. Isusu mawar veterans eHarare tinoti hatisi kuwirirana nemashoko nezviito zvecomrade kadzi. Kwatiri hatina tsika iyoyo. Tinoimba tichiti kune nzira dzemasoja. Panzira dzedu hakuna munhu anotukirira munhu mukuru.
Vatiwo vanotsigira chirongwa chehurumende chekuripa varimi vachena vakatorerwa minda yavo sezvo chiri kuitwa pachitevedzwa bumbiro remutemo yenyika. Asi chikwata chavaMativela hachisi kufara nechirongwa chekuripa varungu ichi cheglobal compensation deed. Pane chimwewo chikwata chinomirira vamwe vakarwa muhondo yerusununguko chewar veterans pressure group icho chakatokwidza nyaya iyi kudare pamusoro chichida kuti chirongwa ichi chimiswe sezvo chichiti chinosarura kubhadhara vachena chichisiya vatema vemuno. Patavabvunza pfungwa dzavo pamusoro pemutauro wasimudzwa nenyaya iyi munyika, mutungamiri wesangano rinomirira varimi vechichena munyika reCommercial Farmers Union vaAndrew Pasco vati vanofara kuti hurumende yakabvuma kuvabhadhara uye vari kuedzana pose pavanogona kuona kuti mari yacho yawanikwa.
We're just getting on with doing what we can to try and make sure that the climate is right for us to be able to raise the money that's needed. Playing our part in the Joint Resource Mobilization Committee that was formed under the terms of the deed.
Studio 7, haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMutsvangwa kana munyori mukuru wesangano ravo vaVictor Matema Danda kuti vanoti kudii nekudhonzerana masimba pave kuitika musangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.